Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri mutsi wemugovera 8 Gumiguru 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu dzakanganiswa neMhiri Jonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu kwaitika Mhiri Jonga yaita kuti sarudzo dzisaenderera mberi. Kune zvatawana zvaitika nhasi kuHurungwe North mudunhu reMashonaland and West, tinonzwa kuti kwanga kuchikwikwidzanwa vaRuben Marumahoko navaTerence Mukupe, asi sarudzo dzinodzi dzazosendekwa parutivi mushure meMhiri Jonga yaitika vaMukupe vachipomerwa mhosva yekutenga mavhoti. Zvatawana pataenda pamhepo zvabuda mune mamwe matunhu emumashonaland west zvinoratidza kuti vaMike Chimombe vasarudzwa kuti vange vachimirira chinhoi vakaindinesiparadza kumakonde, kuzvimba south vaPhilip Chiyangwa, amai Marian Chombo kuzvimba north vaZiyambi Ziyambi vachisarudzwawo kuzvimba west, kuchitiwo kuzvimba east vaFrancis Mukwangwariri. Sarudzo kudunhu remasvingo dziri kuitwa mangwana mushure mekunge dzaendeswa mberi nekuti mutungamiri weZANU-PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vaine musangano nevatsigiri vebato ravo kuchiredzi nhasi wekutenda kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabyelection. Central Committee yeZANU-PF ndiyo komiti yepamusorosoro iine zvigaro mazana matatu nezvina. Zvabuda musarudzo idzi mumatunhu ose zvinotarisirwa kuziviswa kumuzinda weZANU-PF kana kuti kucommand center muHarare chero nguva. Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti sarudzo dzeWard 15 by election kumberengwa dzafamba zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa kuti sarudzo dzeby election dzanga dzichiitwa kunyanga kuWard 27 dzafambawo sei. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora nezuro vanonzi vakapinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Aka ndeke kutanga kuti vaNgonzora vapinde mumusangano wePollard kunyanga hazvo vasina kukwikwidza musarudzo dza 2018. Asi mutauriri wavo vaLloyd Damba vanoti kupinda kwakaita vaNgonzora mumusangano uyu nezuro hakureve kuti vave nhengo yePollard, asi kuti vakanga vakokwa kuti vasvitse gwaro ravo rine zvavanoti vanoda kuti zvitange zvaitwa kuti vazopinda muPollard. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
Hongu nezuro vaNgonzora vakadaidzwa kana kunopinda mitini, asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda heri kupinda muPollard kana kuti havasida kupinda muPollard. Iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vaNgonzora vakaramba kuti isusu tipinde muPollard yakaita zvayakaita, nekuti mukatira gore rakatera National Council yeMDC yakagara ikadhiliparieta kuti kana tichipinda muPollard tinenge tichipinda yakaamendwa. Kana tichiti yakaamendwa semanyirira yakaita right now, hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive, nekuti mukatira kuti mutemo wePollard unotaura kuti inhengo Taka kukwiza presidential election ya 2018 ndizo ndizo cheke zilebele kuna Mpolad. Taka wei mbishu taka gara pasi tekati no. Kana la wachita hoti kide Mpolad. Nekuti zano pia zine mangu ma political parties. Waru kuti dialogu ino ufana kutu wa chepe. Kana tiri Mpolad. Nekuti taka ta proposa kutukuda in all stakeholders dialogue. Taka kutada kwa pekina kukuru ni presenta doki mendiredu. Nekuti za tukuru utarasana kutu nikia hoti kide Mpolad. Ino ufana kutu tiri include ma political parties. Harimu parliament. Kana ta include ma political parties harimu parliament. Shakulo wa kutizo ma chichi. Ima civic organization. Nemangu ma political parties asina kukondesa. Kani nga haku bunitwa. Nekuti itika isadari. Ma parliamentarians. Ndiye jipida mupolad. Shwa zinota ula lezo kuti. Parliament ino representa. Wanewe Zimbabwe. No meta kutu uwe chichi ipi. No meta kutu uwe political party ipi. Saka na hizo wezo. Dokument ino ta representa. Nezuru. Saka nema miraka itatata. Tika kwanze kupinda. Saka ndoza kabuda mtangano wa Nezuru.
Saka zvakatambirwa sei ne vainge vari mumusangano uyu.
Vanga vari mumusangano mune zviro vakabvati vachatsvaka kuti maproposals ese ataita. Nekuti vari kutora vachidzokera kumashure. Zvakasiyana nemanyira akaita Copac tichinyora bumbiro remutemo weZimbabwe. Copac yakanyorwa neparliament. Saka parliament iri inclusive. Nekuti mukatsvaka kuti parliament yakavhotwa nevanhu veZimbabwe. Saka vamatarisira vakaita nezviro vakatsvaka vachiti no. Ini njikana ufana nye kwa saka tukenda kuno konsida, tumbo nye konsa utana. Kwa za kutawuri rai, mazoa anutea, kutati kubili.
Chii chikuru chili kuta uti munga mshida kupinda Mpolad?
Iti kutukuta dialogue. Saka dialogue weza anutea kini mungu makuliti kwa upati, wafiti dialogue, nino kwa nsakete kutuwa Mpolad. Isi ndo batamira wataka ndira kusaidi. Tika tatu kwanza kupinda Mpolad, nekuti atiti kukua zera. Nekuta kwe bumbu renyire mchemu. Saka ino ndogo buwani proposa ya kuti daima daimini mtinga ma proposa, zamuru kuda. Kuti mchinge mchina dialogue. Aso kwa sababu katikete dialogue kini Mpolad. Saka hizo pakenta wa dekimu kwenye. Kwa hivyo vana kuwa amenda. Kuchikimu na wese. Wese Zimbabwe wanafana kuita dialogue.
Vanga wari mutawariri. We mutungamiri webatore MDC. Vada Glass Ngonzora. Valoid Damba. Vari parunare mwararene Studio 7.
Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nyika yeRussia iri kushorwa zvikuru mushure mekupamba kwayo nechisimba nyika yeUkraine. Russia inove nengo yechigarire yeUnited Nations Security Council inonzi yakakanganisa chitsidzo cheUnited Nations chekuchengetedza rugare nekuchengeteka kwenyika. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakataura izvi pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nguva pfupi yapfuura. Russia yakatyora zvinonyadzisa chidzidzo chesangano reUnited Nations Charter. Vakatsinhira vaBiden vachiti hapana chakakosha kupfuura kurambidzwa kuri pachena kwenyika kuti dzipambe nyika dzadzinovakidzana nadzo nechisimba. Muna kukadzi mugore ra 2022, nguva pfupi mushure mekutanga kwekupinda kweKremlin kwakazara munyika yeUkraine, bazi reSecurity Council rakavhota richishora zvakaipisisa kupamba kweRussia nyika yeUkraine. Rakakurudzira kuti mauto yenyika iyi abviswe muUkraine nechimbi chimbi. Mushure mekuongorora mamiriro anga akaita zvinhu nezviga zvechata. Chibvumirano ichi chekuti Russia iburitse mauto ayo chingadai chakatambirwa zvisina pikiso. Zvisinei, kunyangwe panga paine rutsigiro rwenengo dzegungano iri gumi neimwe, chitsidzo ichi chakakundwa zvichitevera voti imwe chete yekuti kwete kubva kuRussia. Izvi zvakareva kuti Russia seimwe yenengo shanu dzechigarire yakawana mukana wekumisa kuburitswa kwemauto ayo. Izvi zvakakanganisa tsika dzepasi rese, apo imwe yenengo yakafuratira zvaidiwa nedzimwe nengo ichiita zvido zvayo zvisina tsarukano. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, vanoti kubvira gore ra2009 Russia yakakanda mavhoti ekuramba zviri pamutemo kana kuti vito 26. Gumi nemaviri emavhoti aya akatsigirwa nenyika yeChina. Nepo America yakashandisa mavhoti emavito kanokwana kana. Amai Thomas Greenfield vanoti Nengo yechigarire inoshandisa mavhoti emavhito kudzivirira zviito zvayo zvechisimba inorasikirwa nehunhu uye inofanirwa kuzvidavirira. Panguva yekutaura kwavo kugeneral assembly vaBiden vakakurudzira kuti patorwe matano ekusimudzira kuvimbika uye kushanda kwesecurity council. Vakati nengo dzeUN Security Council kusanganisira America dzinofanira kugara dzichitsigira nekudzivirira gwaro reUnited Nations Charter uye kurega kushandisa vhoti yevhito kunze kwekunge pasina imwe nzira yekugadzirisa zvinhu. VaBiden vakazivisawo kuti America inotsigira kuwedzerwa kwenhengo dzeSecurity Council munhengo dzayo dzechigarire uye dzisiri dzechigarire. VaBiden vakakurudzira zvakare kuti zvigaro zvechigarire zvipiwe kunyika dziri muAfrica, Latin America neCaribbean. VaBiden vakatsinhira zvakare kuti nguva yanga yasvika yekuti sangano iri rivandudzwe kuitira kuti rikwanise kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyika yanhasi. Vakazivisa kuti America yakazvipira kuita basa iri ravakati rakakosha. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rudo Magwanyata vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinonzi Shamwari yemwanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti muri kuona sei zviri kuitika pamusoro pevana vari kushaya vachibatsirwa avo vanenge vamitiswa kana kurodzwa vasati vabvazera.
Tinenge vanokutenda waramba yakamuka iri mumapepa nawo musi wechipiri. Inyaya inorwadza fani nekuti takanga tine nyaya yemwe chete gore rapera yaana Machaya. Pari zvino tichazati pakapepa takanga tiri gore rakapera taiona sekunge nyau dzevasikana vanofa vachibatsirwa kana kuti vachibara vari pachechi ichanga iri nyaya yekare tichange tapedza nezvayo mushure menyaya yaana Machaya. Asi nhasi tiri kutaura nezvanokutenda waramba akarasikirwa neupenyu hwake achibatsirwa nemwana ari pakereke kumasvingo. Inyaya inorwadza, inyaya inokumbura chaizvo. Isu seshamwari mwanasikana bato rinomirira kodzero dzemwanasikana tiri kungoramba tichingotaura tichingokurudzira vabereki kuti vachengetedze vana vavo. Tinonzwisisa kuti sevabereki vane zvinhu zvavagara vachitenda mazviri muchinamato chavo kana mutsika nemagariro avo, asi hazvibatsiri kana mukuita zvinhu izvi vachizorasikirwa nemwana. Inguva inorwadza semubereki, inguva inorwadza nesuwo semapato anoona nezvekodzero dzevanasikana.
Chii chamungakurudzire vabereki pamusoro pezvamuri kuona takatarisa vana vari kushaya vanenge varodzwa kana kumitiswa vasati vabvazera?
Tinokurudzira vabereki vasiyane nenzira dzingava dzechitendero kana dzatsika nemagariro dzinokuvatsisa vana vavo. Tinokurudzira zvekare vemakereki kuti vataure nyaya dzakadai. Pari zvino hatichaziva kuti vangani vasikana vari kubatsirwa pamakereki iwaya. Tinozogonzwa kana pachinge paine anenge arasikirwa neupenyu. Ndipo patinoona nyaya dziri mumapepa nawo nemunhepfenyuro nepamasocial media platforms. Saka naizvozvo munhu wese ane chinzvimbo chaanofanira kutora kuti vana vasarasikirwe neupenyu, kuti vana varambe vakachengetedzeka vasapindzwe nenjodzi kana kusvika pakurasikirwa neupenyu. ngatisiyanei nekuita zvinhu zvinokwadzisa vana vedu. Ngatisiyanei nekuramba takanyarara kana mwana achimbunyikidzwa, kana mwana achinge apinda munjodzi. Pari zvino hatitozivi kuti mwanasikana uyuyu pamuviri paakanga ainapo akapa wana senyi. Akambunyikidzwa pabonde here kana kuti aive arozwa ari mwana mudiki. Nhau iyi inhau inofanira kuramba ichingotaurwa nezvayo, irambe ichingotaurika. Semapato anomirira kodzero dzevanasikana, ticharamba tichingotaura nezvazvo.
Zvii zvamunokurudzira hurumende uyezve nevematare nemapurisa panyaya dzakadai?
Ticharamba tichingokurudzira kuti hurumende vematare dzimhosva yedu vatore nzvimbo dzavo, mapurisa aite basa ravo rekusunga vanowanikwa nemhosva. Vagari vemunharaunda ngavanotaura kana kumhangara kumapurisa vanhu ava mhondi idzi dzisungwe. Taneta nevanasikana vari kurasikirwa neupenyu vari vadiki. Tinokurudzira kuti nhau idzi dzitaurwe kumapurisa nguva iripo mwanasikana achengeteke. Sezvinewo kana mwana achinge ainewo pamuviri pake, zvakangonakawo kuti vanhu vaende kuzvipatara. Vabereki, tinokurudzira muende nemwana kuchipatara, anobatsirwa ikoko. Taramba vana vari kuramba vachingoshayika vanhu vachirasikirwa neupenyu vari padzimbo dzekunamata, panzvimbo yekuti vange vari muzvipatara vachibatsirwa nanamukoti nachiremba vanoziya. Ngatishandei pamwe chete semhuri yeZimbabwe tipedze kumbunyikidzwa kwemwanasikana. Tinovimba kuti tikaramba tichingotaura nezvazvo, tichingokurudzirana, tichishanda tiri pamwe chete senyika, hatiwanikwe tiine nyaya dzakadai zvekare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muye nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington Vicky Rega Rega.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanotsanangura nezvematambudziko avanoti ari kusanganikwa nawo muwanano nemhuri dzekuZimbabwe dziri munyika iyi dzakawanda, zviri kusvitsa pakutsemura michato yakawanda. Ngatinzwei vachitsanangura.
Baba kandimirire regai mikwasei nevateteresi studio 7 mutsvasho wedu Jesu Kristu nditaluya amen. Kurambana kwevana veZimbabwe mukati menyika ine South Africa kwakura zvikuru. Zvinonzisa tsitsi, zvinopa shungu, zvinorwadza kuwana unyanya avo vachiri kupinda muwanano vachiri vatsva, kana kuti neavo vagara vari mukati mewanano. Vazhinji vakabva kuZimbabwe vari baba naamai, vazhinji vari kudzoka umwe naumwe oga, dzimwe nguva umwe achidzoka anomwe mukadzi, umwe achidzoka anomwe murume, kana mukadzi wechitatu kana wechipiri, vachingorambana. Nuri mukati mekurambana kwenyika ino vana veZimbabwe kavapinda zvikuru, uye futi mukukopa zvizvarwa zvenyika ino pachazvo zvinhu zvisingakoshesi kuroorwa kana kugara nevarume kana kugara nevakadzi, kungochinganisa varume nevakadzi. Saka vana veZimbabwe navo vapindwa tsika dzakafanana idzo, dziri tsika dzakaipa dzaiita kuti vachangowanana varambane. Uye futizve zvatinoziva kuti kare kwaiva nokudzidziswa kukuru kugara munhu achinge aroorwa, zvinonzi murume chiko, zvinonzi mukadzi chii. Manje mazuva ano hakusina, asi tinoziva vanhu vatinogona nako kumakereke.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano?
Nhau yokunwa doro kwemadzimai mukati muno South Africa, vana veZimbabwe zvanyanyisa. Madzimai mazhinji ari kudhakwa zvakanyanya, zvinopfuuridza mwero, zvinopfuuridza varume. Zvinotangira vachiita mapati emabirthdays akasiyana siyana, nemotanga kumwa hwahwa imomo, vopeisira vakunyengererwa nemafriends vachidhakwa, zvokupeisira kukanganwa mhuri kana kusaziva kuti imba chii, zvopeisira vakuenda mumabhawa vachipinda mumabhawa. Zvatinoziva mukati menyika ine South Africa, vakadzi vemuno vanonwa hwahwa zvakanyanyisa kutodarika varume vacho. Taakuono nevakadzi vekumusha kwedu vekuZimbabwe vaakunwa hwahwa vapinda mumabhawa, kunwa vana bhurongi zvakangosiyana siyana, zvanongo zvinokubhima fodya vamwe. Zvichitangira mumapati, zvichitangira munoitwa birthday, zvichitanga uchinza zvidhakisi, zvakupeisa kuti madzimai ako kuti kana varume vachinge vakuvatsura havachabvumi kutsiurwa. Uye futi karisana nhau yevarume, varume idambudziko hombe, nokuti varume kana vachingowamawo hwahwa, vamwe varume vachakwanisa kuchengeta madzimai kana kubhadharira rendi kana vana zvikoro nezvinhu zvakawanda wanda nekuda kwehwahwa. Saka vamwe matambudziko.
Munenge muri kuti imi dambudziko iri riri kumadzimai ari kunwa doro chete, ko vanhurume vari kunwawo doro?
Baba, dambudziko rekunwa hwahwa kwevarume idambudziko guru kwazvo. varume vazhinji vari kumwa hwahwa zvinosvika pakusiririsa zvinoita sekuti vakaroora doro vanoda doro kudarika madzimai avo senge mwedzi wapera vamwe vanotyora pavhiki anondonwa mari yose kubvawa achisiya mumba kusina kana chikafu siya madzimai ane nzara kana nemari yerengi kana kutengera vana mapambasi chaiwo anopedza mari yose anoita munhu kwaye kana mari ichinge yapera rimwe rimwe dambudziko iroro ririkukonzera dzimba zhinji madzimai apeisira achizobuda kana kuzotiza futi varume nenyaya yekunwa hwahwa kuita varume saka zvinhu zvakaipa zvikuru sfoti varume vafa kuti vadzidze vanwa hwahwa vaunwe vachiziva kuti vane mhuri nokuti kumwe kumwa hakusazi kumwa kanaka kaita kuti madzimai apeisira apanduke akuzodoo kutsvaga neimwe nzira yekurarama nayo
chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano kunze kwedoro
nhau idzakati wande dai zvaigoneka paiwanika zvimwe nguva timbodzisana nezvenhau yemari pakati pevarume nevakadzi nekuti mari zveshuwa yaputsa misha mari kana varume vakashanda vamwe vapa vakadzi mari vakadzi kana vachinge vakushanda yavo mari vanenge vakutiwo waindi nyima yako umwe namwe achiita zvinhu zvake tinoona dzimba dzakawanda vanhu vachitipa kubhadhira rendo ita hafu hafu pakubhadhira chikafu hafu hafu zviri zvinhu zvakanganisa dzimba dzakawanda izvozvo zvinopisa kana dzimwe nguva mukadzi achashanda anenge akukwereteswa achinzozopachibhadhira chikwereti kuvakuti magariro akadaro anoita zvazvo zimbabwe mukati memirenje zvinhu zvisina kunaka zvinoda kuti dai zvaigona timbotsana nezvazvo nepakufamba kwemazuva futi
saka imi muri kuzogadzirisa sei matambudziko aya mufundisi moyo
tine basa guru baba kandimiri rokuyananisa rokuvakurudza varume nemadzimai vanenge vapinda panyaya yakafani iyi iye futi panyaya yekudhabwa kwemadzimai rava dambudziko rokuti kana mudzimai kana achinge atopinda zvidoro haachadzorereki murumewo varume vakukurumidza kudzorereka saka tinotora nguva zhinji pakuyananisa varume nevakadzi nokuti kuyananisa ndiyo kii inoita kuti umwe namwe ataure dambudziko rake tvatagadzirisana asi iri nhau inoda nyasha dzajehovha mwari nokuti vana vezimbabwe vasiya tsika dzavo neunhu hwavo panhuva dzakafanira zvekuti tinozama nepatinogona navo kuvayananisa asi zvinoda nyasha dzajehovha mwari vamwe vanosvika pakurovana kukuvadzana vanobaya nemapanga nokupisa nemvura madzimai akubatirwa varume mapanga nokuvapisa zvoita kuti vamwe varume vakawanda dzimwe nguva vataure vanopisira vakubatwa nebipi kana depression kusvika pakufa iri nhaya yekuti vanenge vachishungurudzika nezvinoitwa mukati medzimba dzavo
manga makateerera kuchizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa mufundisi richard moyo muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu mutungamiri weceo africa round table vakipson gundani vakapeta musangano wavo muamerica nezuro vachiti vakakwanisa kuwana makambani ekudyidzana navo asi vachiti vakatarisana nedambudziko rekuti imwe kambani huru muwashington dc iri kutoshanda muzimbabwe yakatomira kudyara mari yayo munyika pamusoro pezvirango zvinonzi zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende ngatinzwei hurukuro yavaita namavelas muhlanganya wewestudio 7
programs ndi achikafambira kuamerica generali afamba zvakanaka tasaina mamemorandum of understanding nemaorganizations maviri ari key imwe yacho inonzi anca international investment iri based munew york ichange ichifunda a number of projects nokutipa technical assistance kune number of projects in partnership nemaamerican business people takasaina futi muagreement neglobal trade and finance muwashington dc ichatipa funding as well as bringing madelegations for exchange to zimbabwe
kunyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende yanga isiri kutaurika here pamisangano yenyu iyi
taendazve kudfc us development finance corporation takaita musangano wakanaka nawo vane maprojects already ari kurana muzimbabwe but for the last 2 years vanga vasiri kufunda maprojects emuzimbabwe for the obvious reasons that we know which are the sanctions so generally tafamba zvakanaka and we are happy sedelegation yanga ichitsvaga mukana yemabhizinisi muno muamerica apart from dfc kumwe kwese kwataenda nyaya yemasanctions aina kubva yambobuda but kudfc ndokwayabuda
imi sevemabhizimisi munoti chii nenyaya iyi yezvirango zvakawanikwa zvichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerica.
Isusu sesiyo Africa Roundtable tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Muchizvitarisa tanga tine vana muzvina business 23. Idemonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America. But my sanctions clearly in the stumbling block when you come to GFC, which is the organization really key when it comes to accessing American finance, when it comes to partnering my Americans with teaching my business in Zimbabwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano re-CEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo. Manyukunyuku mumukundano wekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya nhasi apinda munharaunda yemakumi matatu paine zvikwata zvisere zviri kurwira upenyu hwazvo mugungano renhabvu yepamusorosoro iyi. Zvikwata zvine mapoints makumi matatu nemashanu zvichidzika kusanganisira Yada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenants, Harare City, Blue City neWawa. Zviri kudzvinyirirana kubva pazvikwata zvina zvinofanira kubuda kuenda kuDivision 1. Nhasi Harare City yaita mangange 0-0 neNgezi Platinum Stars. Musi uyo ZPC Kariba yazvambura Manika Diamonds 3-0. Blue City yarovawo Blue Chiefs 1-0. Mangange aita Harare City neNgezi ari kureva kuti Capes United haifaniri kudonhedza mapoints pamutambo wayo neCranbourne Bullets mangwana, nekuti kuita izvi kune njodzi huru. Mongorori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti zvingarwadze vakawanda makepekepe akakundikana mhondo yavatarisana nayo iyi.
I feel it will be a very sad chapter in Zimbabwean football fraternity kuti Capes United yoonekwe ichidzika pasi kunotamba bhora redivision 1. Since Capes yanga iri imwe yetimu dzepamusoro apart from Dynamos, Highlanders neFC Platinum yakazoyiwa mukoro unowu.
Asi mukuru wechikwata ichi vaFarai Jere nemurairidzi wavo Lloyd Stembwe vanoti vatsigiri vavo havafaniri kutya, nekuti vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti makwepekepe ibve pairi apa. Tenants iyo yatambawo nhasi yarohwa 2-0 neBlack Rhinos. Green Fuel, Simba Bora, Sesham neWange dzakatomirira kutora zvinzvimbo zvemupremier Soccer League kana zvikwata zvakaita seCapes United zvakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariat.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sarudzo dzekutsvaka nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga mune mamwe matunhu dzichinzi dzakanganiswa nemhirizhonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Manyukunyuku mumakundano ekasolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gaino Saidi. We'll be right back.
Soku isika disi.